manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 23, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere chaCovid-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mashoko atichangotambira anoti chikopokopo cheAir Force of Zimbabwe chadonhera mumusha weruzhinji kuActuras izvo zvauraya vanhu vana uye kukuwadza vamwe vaviri.
Ya, nhomba yechipiri tofanira kurangarira kuti vanhu vaakubayiwa nhomba yechipiri yezvino ndovanhu vaya vakatanga kubayiwa. Nhomba ichakubayiwa iyi. Vaive vashoma mazuva aya mucharangarira kwaigona kubayiwa vanhu 50 pazuva kana 70 kana 80 saka takatanga very slowly zvino very slowly iyoyo taakuiona manje panhomba dzechipiri
imwe nyanzvi yezveutano inoti kudzikira kweuwando hwevanhu vari kubayiwa nhomba yepiri kunobva pakuti vanhu vakabayiwawo nhomba yekutanga pakatanga chirongwa ichi vaive vashoma
kuchipatara kwakapiwa mubhedha ikoko chiremba wavo wemazuva ese akazoenda achinovaona ndokubva atsanangura nyaya yekuti vanoda kuti vaonekwe namazvikokota vanoita nezvemudumbu kuti vazive kuti chii chingadaro chiri kubata nyama dzavo asi zvisati zvaitika izvozvo veprisons vakasvika kuchipatara kwavakanga vakapiwa mubhedha nezuro vachibva vavatakura zvechisimba kunovadzosera kutirongo
Mumiriri weHarare West muParamende muzvare Joana Mamombe vanobviswa zvechisimba muchipatara mavanga vari pakati peusiku. Vabereki vakawanda vochema-chema nekukwidzwa kwakaitwa mari dzechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko atichangotambira anoti chikopokopo cheAir Force of Zimbabwe chirudzi rweAB412 Icho chasimuka kubva kumanyama Air Force Base chadonha munharaunda inogara vano yehukuru area kwaActuras nhasi masikati. Mashoko aburitswa neAir Force of Zimbabwe anoti chikopokopo ichi chadonhera pane imwe imba chakauraya vatyairi vaviri pamwe nemumwe mushandi anga arimo muchikopokopo ichocho uye mwana anga ari pasi pamwe nekukuwadza mumwe musikana nevamwe amai ava vapiswa vanonzi vazoendeswa kuchipatara. Chikopokopo ichi chinonzi chasimuka kubva pamanyame Air Force Base chine vanhu vatatu vanga vachiita zvidzidzo zvavo mumashoko avo zvichitevera tsaona iyi mukuru weAir Force of Zimbabwe Air Marshal Elson Moyo vati vane urombo zvikuru nekurasikirwa kweupenyu vachiti vane mhuri dzevashayikirwa pamwe nevakuwara patsaona iyi mumwoyo mavo chakonzera tsaona iyi achisati chaziviswa. Zvehutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi matatu nevasere vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga pazviuru makumi matatu nezvisere negumi nevasere kana kuti 38,018. Hapana munhu akafa nezuro izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vafa huri pachiuru nemazana mashanu nemakumi mashanu nevashanu. Bazi iri rakatiwo vanhu zviuru gumi nezviviri nemazana mana ane makumi mana kana kuti 12,440 vakabayiwa nhomba yavo yekutanga zvakasvitsa uwandu hwevabayiwa nhomba yekutanga pazviuru mazana matatu nezvisere zvine makumi manomwe nemumwe kana kuti 308,071. Vamwe zviuru zvitanhatu nemazana matatu ane makumi matanhatu nevatatu kana kuti 6,363 vakabayiwa nhomba yepiri nezuro wakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba iyi pazviuru makumi mana nezvitatu zvine mazana manomwe nemakumi maviri nevasere kana kuti 43,728. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi senzira yekurwisa chirwere cheCovid-19 kuitira kuti chisaramba chichipararira munyika. Imwe nyanzvi mune zveutano uye vakambove gurukota rezveutano vari zvakare munyori anoona nezveutano muMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vanoti kudzikira kwehuwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yepiri kunobva pakuti vanhu vakabayiwawo nhomba yekutanga pakatanga chirongwa ichi vaivewo vashoma, sezvo nguva iyi kwaibayiwa vashandi vari pamberi mukurwisana neCOVID-19 chete. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvokutanga toda kupa kutenda kuna Mwari kuti ari kutinzwira nyasha. Hatinasa kunzwisisa kuti izvo mafactors ari kusakisa kuti izvo tinzwire nyasha dzakadai. Nokuti hatisiri palockdown, vanhu varingofamba-famba. Asi nyaya yokuti takabuda maholiday, tikapedza maholiday, I think ndiri kunyanya kuita kuti izvo manumbers dagarare lo. Vana vechikoro zvakare vanenge vari kuchengetedzwa muzvikoro imomo, asi pane zvimwe zvikoro zviri kuita macases andofungidzira kuti haasi kuripotwa. Saka zvinhu zvatoda kukurudzira hurumende kuti aiwa ngati investei mari yakawanda mukutesta. Panenge paitika disaster yakadero ngati testei, tispray tidaro. Saka kumwe kudzika kwemanhamba yedu kugona kunge iringori nyaya yangoti izvo, hatisi kutesta chete.
Totarisawo kuti vanhu vari kubayiwa nhomba yekutanga, tiri kuona kuti vanenge vakati kwirirei tichitarisa nezuro kwakabayiwa 12,440. Zvii zvamungataurawo pavanhu vaakubayiwa nhomba yekutanga?
Ndoda kuramba ndichizokorodza kuti vanhu vedu vanoda information kuti vawane confidence munhomba iyi. Zvino vanhu vaakuenda vachiita maconclusions avo vachiona vanhu vakabayiwa kudhara kuti nhinga akabayiwa achiri right, hapana zvakashata zvamboitika kwaari. Izvo zvakuvapa confidence yokuti vabayiwewo. Vari kuonawo vamwe vakuru vachibayiwawo nhomba mupublic vakaita sana president. Zvinogona kunge zvichipawo vamwe vashomawo futi confidence yokuti vabayiwe. Saka manhamba ari kubayiwa ari kukwirira zveshuwa, nokuti vanhu vanenge vane confidence, havana chavana chakashata, hapana ati afa nenhomba. Kana ari kwaakafa hatisataziviswa nezvazvo, saka confidence yevanhu iri kukwira.
Kuuyawo nyaya yekuti vari kubayiwa nhomba yechipiri, Dr. Madzorera, vanenge vari kurambawo vaine ushoma. Zvii zvamungataurawo panhomba yechipiri apa?
Nhomba yechipiri tinofanira kurangarira kuti vanhu vaakubayiwa nhomba yechipiri yezvino ndovanhu vaya vakatanga kubayiwa nhomba ichakubayiwa iyi vaive vashoma. Mazuva aya mucharangarira kwaigona kubayiwa vanhu 50 pazuva kana 70 kana 80. Saka takatanga very slowly. Zvino very slowly iyoyo taakuiona manje panhomba dzechipiri. Asi nokufamba kwenguva ichaenda ichipika ichiratidza kubayiwawo kwevanhu vakawanda kwaakuitwa nhomba yekutanga izvi.
Pane vamwewo vari kukurudzira kana kuti vane pfungwa yekuti dai zvaiita kuti nhomba iyi inge ichiiswa kana mumasejari, nekuti vanhu vanenge vachiti paanonoona chiremba wake obva angoudzwawo kunzi pano tiri kubaya nhomba, zvinokwanisa kuti nyika ikwanise kubaya 10 miliyoni vairi kuda. Imi munotiwo nepfungwa iyo?
Iyo ndo pfungwa yakanaka chaizvo, uyezve ndo pfungwa yatakaona ichishandiswa nedzimwe nyika. Kana tichida kubaya vanhu 10 miliyoni tinofanira kubaya vanhu vanosvika kuma70,000 a day. Hurumende iri yega yaizvikwanise ngavashandise maprivate surgery, maprivate hospital ari willing kuita izvozvo and akawandisa, vanhu vese vari willing. Zvinotibetsera kuti kurumidze kusvika nhamba yedu ye10 miliyoni izvozvo.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano uye vakambove gurukota rezveutano vari zvakare munyora anoona nezveutano muMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vari parunare kukwekwe neStudio 7. Zvinonzi vekumajeri nhasi vamanikidza mumiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe kuti vabude muchipatara vadzokere kujeri vasati varapwa, izvo zviri kushorwa neMDC Alliance pamwe nevemasangano anorwira kodzero dzevanhu. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Munyora anoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu muMDC Alliance muzvare Morin Kademaunga vanoti vashandi vekumajeri vasvika pachipatara change chirapirwa muzvare Mamombe pakati peusiku ndokumanikidza muzvare Mamombe kuti vadzokere kujeri rechikurubhi vasati vapedza kurapwa. Muzvare Mamombe vanonzi vakatakurwa ndokuendeswa kuchipatara ichi nezuro manheru mushure mekurwara kwavanonzi vari kuita, asi vanonzi vakazobviswa muchipatara ichi zvechisimba kunyange hazvo madhokotera akanga ati vakanga vachifanira kuonekwa nana mazvikokota nhasi mangwanani. Muzvare Kademaunga vati muzvare Mamombe vari kunzwa mudumbu asi vabviswa kuchipatara vasiri kuda.
Honorable Joana Mamombe vakatakurwa kubva kuchikurubhi neambulance pamwe chete nemachiremba mushure mekunge varwadziwa zvakanyanya-nyanya nemudumbu. Saka vakazoenda vakanopiwa mubhedha kuchipatara kuchipatara kwakapiwa mbedha ikoko chiremba wavo wemazuva ese akazoenda achinovaona ndokubva atsanangura nyaya yekuti vanoda kuti vaonekwe namazvikokota vanoita nezvemudumbu kuti vazive kuti chii chingadaro chiri kubata nyama dzavo. Saka zvisati zvaitika izvozvo nezvaifanira kuti zviitike muzuva ranhasi, asi zvisati zvaitika izvozvo veprisons vakasvika kuchipatara kwavakanga vakapiwa mubhedha nezuro vachibva vavatakura zvechisimba kunovadzosera kutirongo. Kunyangwezvo kuchipatara ikoko vanga vagara vakatochengetwa nevanhu veprisons semunhu anenge achinzi musungwa.
Mutevedzeri wemutauriro weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vatsoropodza vekumajeri nezvavaita izvi vachiti zviri pachena kuti vari kushungurudza Muzvare Mamombe vachitumwa nebato reZANU PF.
Maitiro akadai maitiro akashata, maitiro asingafanunga achiitika, maitiro echisatani, kuti munhu haachafani kurapwa kana achinge arwara, kuti munhu haachafani kunge achiwana treatment kwaanofanonga achiiwana, nekuti kune part inonzi ZANU PF ine utsinye, kusununga kwacho hapana.
Mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 parunhare kuti havatombozivi kuti Muzvare Mamombe ndiani, vakati sebato riri kutonga vane zvakawanda zvavari kuita zvekugadzirisa zvinhu munyika, vachiti havana nguva yekuswera vachitamba mahombwe nevanhu vemapato anopikisa. Izvi zvatsinirwa shandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi.
Ndo zvinotaridza kuti hapasisina zviripo ranguva zuru rakapinda nyoka. Kana vakungoti chose chose chavasangana nacho vongoti ZANU PF. Ya, zvinenge zvonyadzisa. Ndo zvinotaridza kuti they are now headless chickens. ZANU PF inopinda papi kunyaya dzekuchengetedzwa kwevapari vemhosva? Inopinda papi ipapo? Hatinei nokuziva kuti anonzi Joana Mamombe ndiani. Hatina nguva iyo yokuswera tichiteverera nevanhu vasina kana nematuro ose. Tiri busy kurwisana neCovid, tiri busy kugadzirisa nyika.
Zvichakadai, mutauriri weZimbabwe Prisons and Correctional Services, amai Meya Kanyezi, vaudza Studio 7 kuti vanga vachiri kumboferefeta kuti chii chaizvo chakanyatsoitika pachipatara apa, kuti Muzvare Mamombe vazobviswa vasati varapwa, asi pataenda pamhepo, vanga vasati vadzoka kwatiri. Kubviswa kwaMuzvare Mamombe muchipatara vasati varapwa, kwashorwawo nesangano rinorwira kodzero dzevanhu, reHuman Rights Watch, mukuru wesangano iri kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga, vati zvaitwa neve majeri izvi zvinochikora kodzero dzaMuzvare Mamombe.
Kushungurudzwa chete kwavari kuitwa mudzimai wechidiki uyu nehurumende yavamunangagwa. Asi chinonyanyorwadza ndechekuti vanhu vari kutarisa vachiramba vakanyarara. Munhu wese anofanira kuti ashore kutyorwa kwekodzero kuri kuitwa, nekuti Muzvare Joana Mamombe haana mhosva. Mangwana ndiwewo unenge uchipinda munyatwa yakadaro.
Hatina kukwanisa kutaura naamai vaMuzvare Mamombe kutinzwe kuti mhuri yavo iri kutambira sei kusungwa-sungwa kuri kuitwa Muzvare Mamombe nenyaya dzezvematongerwo enyika. Muzvare Mamombe neumwe wavo anove nhengo yekomiti yepamusoro yeboka revechidiki MDC Alliance, Muzvare Cecilia Chimbiri, vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekunzi vakaita musangano nevatori venhau panze pemataredzi mhosva muHarare, zvinonzi nehurumende zvaityora mitemo yakadzikwa nehurumende yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Vakazonyimwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Vaviri ava vakatarisana nedzimwe mhosva mumatare dzekunzi ivo pamwe nemumwe wavo uyo asina kusungwa iye zvino, Muzvare Netsai Marova, vakanyepa kuti vakapambwa vakatochwa vari mumaoko ehurumende muna chivabvu gore rapera, uye kuti vakaratidzira zvisiri pamutemo mumusha weWarren Park gore rapera zvakare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mamwe masangano anomirira varairidzi pasi pesangano reFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU, nhasi aita chisungo chekuti ave kupinza vabereki nevana vechikoro muhondo yavo yekuti hurumende ivape mihoro inogutsa. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vari kuwedza mushure memusangano wavaita padande mutande, mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union zvakare vari sachigaro weFOZEU vaObert Masaraure vati vacharamba vachitaura nehurumende kuti nhunha dzavo dzigadziriswe, asi vati mukiita izvi vachashanda nevabereki nevana vechikoro uye vachatanga kuburitsa gwaro pasvondo rega rega rinenge richiburitsa mamiriro akaita zvinhu muzvikoro.
Taura nevabereki vachitiudzawo nhunha dzavo vachiisa dzichabatwa mugwaro imomo. Vana vechikoro hatichazenge tichitaura nemaude utungamiriri hwavo, unosanganisira child parliament kuti tisazokunetsana nenyaya dzemaethics nevamwe vanenge vasati vakwana zera nekuti vazvitaurire asi tichange tichitaura nevatungamiriri vavo vechild parliament tichinzwa voice revana kuti riri kuti chii nezviri muzvikoro
vamasaraure vatiwo gwaro iri rinonzi school situation report richapawo varayiridzi mukana wekuti vataure mamiriro akaita zvinhu muzvikoro panyaya yedzidzo nedenda recovid-19 vamwe vapindawo mumusangano wanhasi vajosephat gwezhira vanove munyori anoona nezvetsvakurudzo muprogressive teachers union of zimbabwe vati chimwe chisungo chabuda mumusangano wanhasi ndechekuti vachaendesa hurumende kumatare kuitira kuti ivandudze mitemo yevashandi kuitira kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika vatiwo hurumende iri kuvadzvanyirira ndosaka vaona zvakakodzera kuti vachishanda nevabereki nevana vechikoro mune zvese zvavanenge vachiita
tikuda kutaridza maparents kana kuti vabereki nevana vechikoro kuti hatizisu vavengi vazhinji vaa kutora position yekuti maybe mateachers tiri kusabotaja kana tirikukanganisa kudzidza kwevana zvinova zviri wrong isusu hatiuisa izvozvo
mukuru wesangano rinomirira masangano evabereki muzvikoro kana kuti maschool development associations vabhani manokore vaudza studio 7 kuti pari zvino havagoni kutsigira varayiridzi vachiti chinodiwa kuti hurumende varayiridzi nevabereki vagare pasi voona kuti vangagadzirisa sei nyaya dziri kunetsa
ndiri kuona zvinhu zvakanaka dai dzikurudziro iripo ichibva kuvarayiridzi ndeyekuti dai tanga taita all stakeholders meeting inobata ministry yobata ivo yobata isu sevabereki kuti tiwana netinzwisise kuti zvitemo zvine hurumende zvakamirawo sei maererano nekusabata kwairi kuita vadzidzisi vavo zvakanaka zvino isusu vavabereki tonzwa kune vadzidzisi zvichemo zvaai nazvo vadzidzisi vonzwisisawo matambudzikowo nezvatinenge tiinazvo sevabereki
hatina kukwanisa kutaura nemutungamiriri wenyika wevechidiki junior president mukudzei madzivire kuti tinzwe divi revana vechikoro panyaya iyi musangano wanhasi uyo wapindwa nemasangano akaita seatus ptuz Professional Educators Union of Zimbabwe neZimbabwe Democratic Teachers Union unotevera mumwe wakaitwa nemasangano anomirira varayiridzi achitungamirirwa neZimbabwe Teachers Association nemusi wechitatu mumwe murayiridzi asina kuda kudomwa nezita uye asiri nhengu yemasangano anomirira varayiridzi audza Studio 7 kuti zvakakosha kuti varayiridzi vabatane kuitira kuti zvinhu zvavo zvifambe
dai kungodei tanyatsokugara pasi sematicha togadzira maunion anomirira kodzero dzematicha maunion anonyatsokunotimirira zvakanaka vachitaura negavhumendi kuti zvichemo zvedu zvigadzirisiwe ndofunga kana tikadaro tinenge taona pekutangira pakanaka
pari zvino murayiridzi anotambira mari yepamusorosoro anowana zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora pamwedzi varayiridzi vanoti vanoda mazana mashanu nemakumi maviri emadhora ekuamerica kuitira kuti vagare zvakanaka ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
vabereki vane vana muzvikoro zvakasiyana-siyana mumasvingo vari kuchema-chema zvikuru nekukwidzwa kwakaitwa mari dzechikoro pakati pekotoro vachiti havakwanisi kubhadhara mari idzi Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera
zvikoro zvizhinji mudunhu remasvingo zvakakwidza mari yechikoro pakati pekotoro nezvikamu zana kubva muzana kuitira kuti vabereki vapamidzire mari idzi kunyange vakambokwidza pakavhurwa zvikoro mwedzi wapera vabereki vanoti havasi kufara nekuwedzerwa kwakaitwa mari iyi apo vana vavo vave kudzidza kaviri pasvondo uye vamwe vasiri kunyatsodzidza nenyaya yevadzidzisi vari kuramwa mabasa vachida kuwedzerwa mari mumwe mubereki wemumusha werunyararo west amai Beatrice Hamadziripi avo vane mwana ari pachikoro chefrancis apiri primary school chakakwidzawo mari kubva pazviuru zvitatu kusvika pazviuru zvinomwe nezvemaRTGS vanoti mari iyi yakawanisa uye havaikwanisi kuiwana
ini pachangu handisi kutombowirirana nazvo nenyaya yekuti kuchikoro kwacho 1 vana havasi kunyatsodzidza mazuva ese 2 maticha haasi kunyatsodzidzisa nenyaya yekuti vari kuchemawo kuti hatina mari saka haukamu kuti vanokwidza mari dzefisi panguva yakadaro zvekare isusu sevabereki hatina kwatiri kuwana mari izvozvizvi nenyaya dzecovid idzodzi vamwe mabasa edu atai tichiita tiri mavhenda tinenge tichitengesa tee tichidzingirirwa mari yacho hauna unoenda ugodzoka utore wakaodha kaunenge unako mari yacho hauna hatina kwatinotomboiwana
Zvikoro zvakawedzera mari zvinosanganisira zvine vana vanogara pachikoro zvakaita seGokomere High School iyo yakawedzera mari nezviuru gumi nezvishanu nemadhora makumi matanhatu nemashanu 15,650 MRTGS apo vakanga vambobhadhara zviuru makumi mana nezvinomwe zvine madhora makumi mashanu nematanhatu 47,560 RTGS pakavhurwa zvikoro mwedzi wadarika. Chikoro cheHelen McGee chiri mudhorobha reMasvingo chakawedzerawo mari yechikoro kusvika pazviuru zvinomwe zvemara TGS kubva pazviuru zvina. Mumwe mugari wekubhikita vaOscar Makova vanoti zvikoro zviri kuvakuwadza nekuti zvawedzera mari asi ivo mihoro yavo sevashandi vehurumende isina kukwidzwa.
Chiri kunetsa ndechekuti mafizi ari kuramba achikwira apo isu semacivil servants pei iri kungoramba yakadaro. Zvakare masports vana havasi kuita, saka tiri kushaya kuti bhajeti yacho iri kuinda papi. Vana vari kuinda ruviri pavhiki kuchikoro nenyaya yeCovid, saka zvinoreva izvo kuti time yavo yekuchikoro inenge iri shomwa nevadzidzisi. Saka chiri kunetsa mafizi ari kungoramba achikwira apo zvinhu zvakamira mamirire iwayo.
Vakuru vezvikoro varamba kutaura neStudio 7 panyaya iyi vachiti havabvumidzi kutaura nevatori venhau nebazi rezvedzidzo munyika. Asi mutsamba yakanyorerwa vabereki nezuro nemukuru wechikoro cheHelen McGee amai Stella Deve vakati mari inotanga kubhadharwa nhasi kunyange vasina kupa zvikonzero zvekukwidzwa kwemari iyi. Gurukota zvidzidzo repasi vaKen Matema varamba kutipa divi rehurumende panhare vachiti tipedzerane nevakuru vezvikoro kunyange hazvo Studio 7 yavaudza kuti vakuru ava vari kuramba kutaura nevatori venhau. Asi mutauriri webadzi rezvedzidzo vataungana ndoro vati hurumende haisati yabvumidza kuti mari dzechikoro dzikwidzwe uye yakurudzira vakuru vezvikoro kuti vanofanira kukwidza chikoro vachinge vawirana nevabereki.
Isu sebazi reprimary nesecondary education tinokurudzira zvikoro zvose muZimbabwe kuti zvisawedzera maschool fees ezvikoro vasina kutaura neministry primary and secondary education. Bazi reprimary and secondary education rinotokurudzira maheadmaster ose kuti vataure nevabereki vawirirane kuti vasvike panzvimbo yekuti regai tiwedzere mari yedu yatiri kuda kuti tiite kwetemu inoiyi.
Zvimwe zvikoro zvakakwidza mari zvinosanganisira cheShakashe Primary School, Runyanyaro Primary School, Runyararo Adventist pamwe neUrombo Primary School. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kufa kwemutungamiri weChad vaIdris Deby svondo rino kuri kupa kuti pave nekusagadzikana munyika iyi pamwe nekuisa paromana nzombe mushandira pamwe wekurwisa vanopfurikidza mwero mudunhu iri vakaita seBoko Haram muNigeria. Nigeria neChad dzagara dziri madzisawira dzichirwisa pamwe chete vanopfurikidza mwero vechiIslam ava, asi vanoongorora zviri kuitika mudunhu iri vanoti kufa kwavaDeby kunogona kuvhiringa zvinhu zvakawanda mumushandira pamwe wanga uripo. Sangano renhau reAssociated Press rinoti rinoruzivo rwekuti komiti yemuzinda wemauto wePentagon uri kukurudzira kuti danho rekumisa pamberi pedare mauto anenge achipomerwa mhosva dzekumanikidza dzimwe nhengo dzechiuto kuita zvepabonde riitwe nekomiti yakazvimirira, kwete kuti izvi zviitwe nevakuru vemauto. Komiti yakaongorora zviri kuitika inoti vakuru vechiuto vakava ivo vanotungamira mukutongwa kwevapari vemhosva, chinhu chinodzosera shure maitirwo ezvinhu muchiuto uye zvinhu zvagara zvichida kugadziriswa nedare reCongress. Sangano reZimbabwe National Family Planning Council kana kuti ZNFPC raita musangano nhasi nevatori venhau vanoshandira mumasangano enhau akasiyana-siyana wekuziya nekupana mazano pamaburitsirwo enyaya dzine chekuita nepabonde. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Mukuru weZimbabwe National Family Planning Council mudunhu reManicaland vaDyson Masvingisi vati danho ratorwa nesangano ravo rakanangana nekuti pave nechenjedzo kune veruzhinji maringe nenyaya dzepabonde kunyanya kune vechidiki vangave kumaruwa kana uye nemuma guta vamasvingise vati hurongwa uhu huripo nekuda kwekuti pane kuwanda kuri kuita nyaya dzekubatwa nezvirwere zvepabonde kune vechidiki vamwe vasati vabvazera uye vamwe vari kusiya chikoro panzira vati mudunhu remanikaland vanasikana vanopfuura zviuru zvishanu vakarega dzidzo mushure mekuita pamuviri vatiwo vakaona zvakakodzera kubatana nevatori venhau kuitira kuti vaparadzire mashoko echenjedzo kuvazhinji pamusoro pematambudziko anosangana nevechidiki pakukurumidza kuita zvepabonde uye kune vabvezera kuti varambe vachiita zvebonde vakazvidzivirira kuzvirwere kana kubata pamuviri
da kuti media personnel yemuno mumanikaland kwanise kunatsowana information yakazara maringe nenyaya dzekukura kwevana adolescent sexual reproductive health izvi zvinobatsira kuti kana pavanenge vakutaura vachitengesa news dzavo kana kuti kuparadzira ruzivo vakwanise kunatsoparadzira information yakanatsozara zvinosanganisira kushandiswa kwefamily planning information yekukura kwevana adolescent sexual reproductive health zvinozoita kuti mapato anatsowana information yakanatsonanga uye kuti ine zvainoreva zvakazara
vamasvingise vati kubatana kwavaita nevatori venhau panyaya yedzidziso iyi kwabudikidzawo nekudyidzana kwavo neplan international iyo inonyanyoshandira kumaruwa amai beauty makotore veplan international vaudza studio 7 kuti muongororo yavo vakaona zvakakodzera kuti pabatanwe nevatori venhau kuti vafambise mashoko uye kuti vadzidzewo pamusoro pezvirwere zvepabonde nezvinofanirwa kuitwa kana paita urwere hwemhando iyoyo
tinoshanda nevana vari mumazera avo e10 to 14 15 to 19 20 to 24 tichivapa ruzivo uyezve nemaservices anoenderana nezera ravo nekuti zvavanoda pamazera aya zvinenge zvakasiyana siyana saka zvakadaro tinokurudzira vana kuti vachengetedzeke zvikuru sei munyaya dzenhengo dzavo dzesikarudzi tichivapa zveruzivo rinoita kuti vadzivirire kumbunyikidzwa kungavapo kwakasiyana siyana kumwe kumbunyikidzwa kwakafanana nekumbunyikidzwa pabonde yatingati repiya nekumwezve kumbunyikidzwa tinoti vemidhia vakatikoshera munyaya dzekurwisa nyaya dzekodzero dzevana kukurudzira kodzero dzevana uye kukurudzira kuchengetedzwa kwevana zvikuru sei maringe nekodzero dzavo dzenhengo yesikarudzi saka vemidhia ndivo vanopazve kushambadzira kunowanikwa maservices kushambadzira maservices esrhr akasiyana siyana ndokusaka tashanda nawo kuti kana vachinge voshambadza vavewo neruzivo maringe nenyaya dzesexual reproductive health services
munyori mukuru musangano revatori venhau rezimbabwe Union of Journalists ZUJ mudunhu remanikaland vafara matebvu vati dzidziso yavawana ichabatsira vatori venhau mukuburitsa nyaya dzine ruzivo munyaya dzeutano
ndosekuti ukama hwatangwa nezimbabwe national planning council nezimbabwe union of journalists hwakakosha zvikuru pakuti mamembers edu journalists edu anova neudzamu nekunzwisisa zvakanyanya pavanenge vachinyora maarticles avo vachizopa kuvanhu veruzhinji saka ndona sekuti training yapihwa mamembers edu inobatsira zvikuru kuti majournalists edu ave neruzivo rwakadzama
musangano wanhasi wapindwa nevatori venhau vanopfuura makumi matatu vemasangano akasiyana siyana avo vatenda kuti vadzidzawo zvinhu zvitsva maringe nenyaya dzezveutano ndakamirira studio 7 mamutare ndini Loida Moyo
Munhau dzemitambo chikwata checricket chadadisa nhasi mumutambo wacho wemat20 mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera
chikwata chezimbabwe nhasi chaita mashiripiti mushure mekurova pakistan nemaranzi gumi nemapfumbamwe mumutambo wavo wechipiri wemat20 zimbabwe ndiyo yatanga kupinda munhandare ndokanda maranzi zana negumi nemasere 118 ichitungamirwa natinashe kanhukamwe uyo akanda maranzi makumi matatu nemana 34 asi mukutevera pakistan yatadza kusvika apa ndokanda maranzi makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe chete 99 mumitambo miviri yatambwa zvikwata izvi zvave mangange 1-1 asi mitambo ichiri kuenderera mberi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
muchirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika panguva iyo pasi rose riri kurwisana nechirwere checovid-19 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi Air Force of Zimbabwe inozivisa kuti chikopokopo chayo cherudzi rweAugusta Bell 412 chadonera mune mumwe musha kuakuturasi izvo zvauraya vanhu vana uye kukuvadza vamwe vaviri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 23 kuMabasa 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
i-donation isiyajabula kakhulu ngokuyatshengisa ukuthi abantu bakobulawayo labangani bakobulawayo labantu beZimbabwe balesifiso sokuthi bebone iThorngrove isibhedlela kwisibhedlela esisebenzayo.
Isibhedlela sekhansili yakobulawayo eseThorngrove sithole isipho samakhabothi okugcinela impahla yezigulane lezibani zamandla elanga wesola.
Kuyinto elusizi kakhulu nje ukuthi sihlangana ne-Second Republic ezibiza new dispensation isenza izinto ezinje. Uthiwe aye esibhedlela ayekwelatshwa, udokotela abathi kayelatshwe, kodwa isimanga sethathwa njalo sebiselwa ejele.
Iningi lisola indlela okuphethwe ngayo ummeli weHarare West edalele ePhalamende uNkosazana Johanna Mamombe osuswe ngudlame esibhedlela seParktown eselatshwa ebuyiselwa ejele. Ukuhlelo oza Friday namhla sikamba nomculi womdumo owehouse uBig D Hero ephethe idlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi Nzophapha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Isibhedlela sekhansili yakobulawayo eseThorngrove sithole isipho samakhabothi okugcinela impahla yezigulane lezibane zamandla elanga awesola. Lesi isipho samukelwe ngumeya wedolobho leli umnumzana Solomon Mgoni, obonge kakhulu imuli ezelule izandla zisipha. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Esamukela izipho zezibane lamakhabothi ubulawayo iveze injabulo kanye lokubonisa ukuba izizalwane zedolobho ezisebenza kwamanye amazwe ziyathinteka ngesimo sezibhedlela lomusa okuncedisa abahlaselwe lubhubhano lwe-COVID-19 eZimbabwe. Esipha isipho semuli sezibane, umnumzana Trust Moyo ukhuthaze imuli lemuli ukuba baphathise idolobho ukuze abatholayo bancedise abaswelayo.
Besibe kuzobusisa amalight afawa ngumntwana owasishiyayo last year uMichel Ndebele. Simkhumbule ngokuthi sifake amalight lapha esibhedlela esabantu abagulayo. Liyawazi lani Thorngrove indawo abantu abagula kakhulu, kodwa kathesi sisiba ngcono ngenxa yezandla ezifakwa ngabantu. Siyacela ukuthi abakwanisayo asakheni ubulawayo wethu bantu, akuluza sakhela singayekela vele uyafa.
Inhlanganiso yamadodakazi akobulawayo asebenza eUnited Kingdom eRise and Shine Foundation layo iphe amakhabothi ezigulane ezingamachumi amathathu. Oze emkhosini lo emele iRise and Shine eZimbabwe uNkosazana Nobukhosi Mpofu.
Besilapha eThorngrove Hospital besizodonate amabedside cupboards, amakhabothi ukuthi iziguli lapha esibhedlela zikwazi ukuthi zigcinele impahla lokudla kwazo eceleni kwazo.
Obona kuhlanzeka kwedolobho lakobulawayo umnumzana Charles Malaba uveza injabulo yokuthola lesi sipho.
I-donation isiyajabula kakhulu ngokuyatshengisa ukuthi abantu bakobulawayo labangani bakobulawayo labantu bezimbabwe balesifiso sokuthi bebone iThorncliff isibhedlela kuyisibhedlela esisebenzayo.
Umsekeni kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube ubonge imuli eziphileyo.
Lokho yazi kuyajabulisa kakhulu, sinje sisela amazwi ukuthi imuli lezi singazibonga sithini, sithi uNkulunkulu kababusise sibili abapha amandla.
USolomon Mguni ubonge isipho lesi kodwa wakhala ngokuguga kwempahla esetshenziswa endlini yokuphekela ukudla laleyo ewatshela okusetshenziswa izigulane esibhedlela lesi.
Sikhale singathi ngesilungilondre le kitchen uzonenzela ukuthi lenxa sesiqedile imisebenzi eminingi kumele phele baphekelwe, kodwa-ke impahla ephakathi laphana kwikhiji lempahla ephakathi kule ndre indawo yokwatshelwa kwempahla zesigulane simdala kakhulu, kumele nxa kukuthi bakhona abasafuna ukuncedisa esibhedlela seThorncliff bakhangele zona zindawo zombili.
Lisiyatshona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba besekuhlatshwe abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amane lantathu 43,728 ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eyevaccine okwesibili, kuthi abahlabe okwakuqala sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 308,017. Asebethe bahlolwa bafumana belegciwane le-COVID-19 baphose bafike inkulungwane ezingamashumi amane 38,018, kwasila abazinkulungwane ezedlula amashumi amathathu lanhlanu 35,073, kwabhubha abedlula inkulungwane elengxenye 1555. Lamhlanje ikhansi ledolobho lakobulawayo ibike ukuba idolobho lilezigulane ezingamashumi amabili ezilishumi zilaliswe eThorncliff Hospital, kuthi ezinye ezilishumi zise-Elangeni Center. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kule ndizamtshina yebutho le-Air Force of Zimbabwe yohlobo lwe-helicopter ewele phezu kwenye indlu namhla esigabeni seHuruku emangweni weMashonaland East yabulala abantu abane. Ibutho lithi i-helicopter le isuke egcekeni leManyame Airbase yasitshayeka endlini le yahle yalumatha umlilo, kwafa abatshayeli bayo ababili lomanjinela kanye lomntwana, kulimale owesifazana lomunye njalo umntwana, bagijinyiselwa esibhedlela seParirenyathwa eHarare. Kukhanya bekulomunye obelolongwa kulihelicopter. Ingozi le yenzakale emini yantambama. Umholi webutho le-Air Force uCommander Air Marshal Elson Moyo wethule umbiko ekhalela izihlobo zababhubhileyo. Uthe basadingisisa imbangela yalingozi.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-shortwave.
AbeMDC Alliance, ingcwethi ezicobongula izombusazwe, abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu, kanye lozulu jikelele basola indlela okuphathwe ngayo umeli weHarare West edalele ePhalamende, uNkosazana Joanna Mamombe, osuswe ngodlame esibhedlela seParktown ephakathi kokwelatshwa wabuyiselwa ejele lapho abekhona. Lokhu kwenzakalela nxa udokotela wakhe exwayise ukuba uMamombe udinga usizo lokwelatshwa olungcwethi. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
UMamombe ubikwa esuswe ngaphandle kwemvumo yakhe labodokotela ngabacatshangelwa ukuba balondoloza izibotshwa emajele labasebenza ensitha, okuvezwe ngumfanekiso wevidiyo ephume ebulenjini kodwa engaziwa ukuthi ithethwe ngubani ngesikhathi kusenzakala lokho, etshengisa laba bantu bengena lapho bekuselatshelwa khona uNkosazana Mamombe ukuzamthatha yena esala esithi akayindawo. Kodwa okungamncedanga ngalutho bahamba laye. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Clifford Hlatshwayo, uthi kuyadanisa okwenzakeleyo.
It's heartless, cruel, and not necessary. Why Lulunya olukhulu njalo kungamelanga kwenzakale lokho okwenzakalayo. Kungani umuntu esalela ukwelatshwa emuntwini ongezwa kuhle? Yibufakazi bokuba abezanu PF yibo abatshela abezomvikela laba okokwenza. Leli bandla yilo eselisebenzisa inhlangothi zikahulumende ngendlela engayisiyo.
Kodwa isikhulumeli ebandleni lezanu PF umnumzana Simon Kayamoyo ongathandanga ukuthathwa amazwi uthi ibandla lakhe lohulumende kabalani lokwenzakeleyo. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi lesi sehlakalo siveza ucuku lwabantu abathethe umamombe, yena kusobala ukuthi kumele athole uncedo lokwelatshwa.
Kuyinto elusizi kakhulu nje ukuthi sihlangana le Second Republic ezibiza new dispensation isenza izinto ezinje. Uthiwe aye esibhedlela ayekwelatshwa, udokotela abathi kayelatshwe, kodwa isimanga sethathwa njalo sebiselwa ejele. Kuzwisa usizi nxa sikhangele idemokrasi yethu.
Uthi kodwa akamangaliswayo lokho okwenzakala kumamombe ngoba kungaqali namhla vele.
Into ehlangana labo Johanna Mamombe akuqalisi lokho, sikubone kusenziwa la kulookout masuku. I-High Court isithe kaphume ejele ngoba engelacala, kodwa ibandla eliyilo elibusayo lezanu lakhulela ama-court ethu la yenelisa ukumpisela njalo ejele waze waya wabhubha umasuku.
Isakhamuzi seGwanda umnumzana Ndaniso Mpande laye uyakusola lokho okwenziwe kuJohanna ohluthunwe esibhedlela ephakathi kokwelatshwa.
Lesi ngesinye isandla sokuhlukumeza la amantombazana. Asazi ukuthi abantu laba bahlukunyezelwani kangaka bengavele beyenze khonokho abavele befuna ukukwenza kuhle kube kanye.
Umnumzana Tshenesani Ntungakwa ocubungula ngendaba zombusazwe laye upha umbono wakhe kulolu daba.
Liqiniso njalo ukuthi okwakathesi ukusebenzisa umthetho sokuthenjwe kakhulu ngukhulumende wezanu PF, ukuthi ma kusetshenziswa umthetho umuntu mangasetsheziswa uyavalelwa. Sekuyikusebenzisa umthetho wakhulumende wezanu ukuhlukuluza umphuntu, ngoba umthetho uthatha isikhathi ukuthi umuntu azivikele ethole amagqwetha kuyokhulunywa lakho kuthatha isikhathi.
Isikhulumeli sabohlangothi lwabagcina izibotshwa olwe Zimbabwe Prisons and Correctional Services usuperintendent Mayor Kanyezi ongathandanga ukuthathwa amazwi utshele iStudio 7 ukuba bephakathi kokucubungula lolu daba. Umamombe ubikwa esiwe esibhedlela ngemva kokuba eveze ukuba akezwa kuhle esiswini lapho ethekelelwe iziphathamandla ze-MDC Alliance ezigoqela unkosazana Maureen Kademaunga obona ngenhlelo zenhlalakahle kaZulu. Unkosazana Johanna Mamombe lo Cecilia Chimbiri bavalelwe besetheswa umlando ngokungalondolozi iziqondiso ze-COVID-19 ngemva kokuba benze umhlangano lentatheli zindaba phandle kwemithethwandaba kamantshi eHarare bekhonona ngokuthi bafuna kukhululwe esinye seziphathamandla sohlangothi lwabasakhulayo uMakhomborero Haruzivishe. Mhlaka 25 Mbimbitho umahluli uJustice Dawanda Chitapi walile ukubatholisa ithuba lokuthi bahlawulele imali yesibambiso yebail ukuthi icala labo lithoniswe bevela emizini yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Isiphathamandla sekolitsheni le-University of Zimbabwe sithi unkosikazi Grace Mugabe wayengaziwa ukuba ufunda ekolitsheni leli ngesikhathi enikwa isicoco se-PhD ngomnyaka ka-2014. UDr. Wotshi Ruparanganda uthi wamangalisa abaningi e-UZ ukuzwa ukuthi unkosikazi Mugabe uthola isicoco lesi okukhanya ukuthi wasithola ngendlela engaqondanga. Iphephandaba le-The Herald libika ukuba uRuparanganda utshele umthethwandaba ukuthi kusobala ukuba unkosikazi Mugabe kazange yaqhube izifundo zakhe njengezinye izifundi ezinjengonkosazana Thokozani Khuphe abaziveza kudale elihlolisisa okujulileyo okulotshwa ngabenza iPhD bengakanikwa izicoco. Uthi usikhwixa mfundo Levi Nyagura osesuswa esikhundleni sika-Vice Chancellor wazenzela santando ngezifundo zikankosikazi Mugabe okukhanya ukuba wayekhangelwa mngane wakhe loba iPhD thesis. Umnumzana Ruparanganda uthi bonke abantu abathola izicoco zePhD bakhangelwa nguye labanye bakhe hathi abangane bakamnumzana Nyagura. Uthi konke lokho kwenzelwa ukuthi kungabi lo muntu olemfundo ephansi enjengo standard 6 ongena kuzifundo zabenza ama PhDs. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lonkosikazi Mgabe lamagqwetha akhe ngoba bebengaphendule omakhala ekhukhwini babo. Ingcwethi ezicubungula ngokuphathelane lamalungelo ezisebenzi zithi kufanele uhulumende alungisise udaba lwababalisi ngokuvengezelela iholo njengalokho akwenzayo kwabebutho lamapholisa ukwenzela ukuthi izinga lemfundo lingehli elizweni. Idale lekhabhinethi lisanda ukunquma ukuthi ababalisi abangayi emsebenzini abasoze bathole iholo okusolwe kakhulu zinhlanganiso ezilwela amalungelo amatitshala ezithi zizamangalela uhulumende emthethwandaba ngoba azenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Phambilini kwalokhu, uhulumende wathi usadingisisa indlela zokuthi ababalisi besuthiseke ngeholo kanye lendlela abasebenza ngayo. Ngakwelinye icele, iningi labazali liyakhonona ngokuthi imbadalo yama-school fees ilokhu ikhuphuka kodwa abantwana bengafundi ezikolo ngoba ababalisi bengekho nsuku zonke. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxe nomnumzana Ambrose Sivindi, ingcwethi ecubungula isiphathelane lezisebenzi njalo engumgcini sihlalo weZimbabwe Congress of Trade Unions esigabeni sangempumalanga yelizwe.
Na uhulumende ulayo yini imali leyi? Siyabona lokuthi imbadalo yama school fees lokhu ikhwela ngapha labantwana bengafundi.
Imali uhulumende asezathi layo ulayo ngoba why sitho njalo wanazela uhulumende nice badala ama students. Kulenke abachaza. Hayi sifuna ukubani imali engcono ezesifuna apha kuma bolsani imali engcono futhi sifisana lebhasi. Khona kwona kuyathi uhulumende imali nga kufanele imali ulayo kayidingani lama kids. Khona ukuthi abakhethe ngokunye ukuthi usikhalise usikhazolise ukubona ukubona. So lokho uhulumende imali kazama ukuyidinga futhi ayincedisa oditha. Yikho nje mina ngayingafikanga kuma-demands abo. Kabanye sati bayebeyikansa labo ngesikhathi ngesikhathi kwenzeka nje ukuthi bazwisisane. Kulo kuthi idangela zero kune kwesheshini. Into eyenza kusheshe lisuke silibona kathesi.
Lo ngumnumzana Ambrose Sivindi, ingcwethi ecubungula iziphathelane lezisebenzi njalo engumgcini sihlalo weZimbabwe Congress of Trade Unions esigabeni sangempumalanga yelizwe. Sixoxela ekobulawayo. Abasebenza ezindlini zokudlela lemahoteleni eZimbabwe lakwele South Africa abaphiwa imali yokunika abantu ukudla okuthiwa ngesilungu ngama-tips bathi bathwele nzima ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19. UGibbs Dube uxoxa nomunye wabo, umnumzana Thabo Ndlovu.
Isituation yakhona ayisamanga kahle ngendaba lezi zikorona. Le msebenzi yakhona abantu sebengasabuyi lapha e-shop. So kune-problem yokuthi sebe-order behlele ezindlini and then thina sakwazi ukuthi sithole imali. Imali sithola yilaba abantu abahamba beyo-deliver in ukudla kwakhona. thina sakwazi ukuthi sithole imali ngokwethu ngoba thina siyabayenzela yonke into kukanti imali leyo bekumele ibinikezwe thina kodwa sinikezwe laba abadeliver thina umsebenzi wethu so ukubanikeza kuphela so kusuka kunjani usihlukumenze nathi lapha epoketi
yes I want to uweta vele udla ngemali yamatip
compete okudala because besihleli sinjani besihleli sibhizi ngoba abantu nje bahleli bengene even nathi nama off days bese sifuna ama off days maybe at least angu 2 ukwenzela ukuthi nathi sikwazi ukuthi sispend imali yethu ngoba benjani kumele nawe mawuyenza imali one uyoyispend and then uthengele abantwana uthumile ekhaya into ezinjalo kodwa manje sokumele at least uhlale ukuphi uzama ukuhlala lapho emsebenzini ngoba njani endlini uzoyenzani ungenalo
ngelanga elihle sibili kade uzuza amaranda amane
kangaka ngelanga elihle usually yi-weekend and then Friday, Saturday or on Sunday and then besinakho ukuthi sibambe over 500 kodwa manje sokunzima ukuthi 200 ufike kini kuya ngenhlanhla yomuntu sometimes kodwa last bekungayi ngenhlanhla vele ukukwazi ukuthi okay ngingenile and then 500 nakho ukuthi ngiyenze le akusingi yethu impilo le esiyiphilayo so ukuthi njani siseva like uphefumule kahle kahle hayi ukuthi unjani ukwazi ukuthi uphile angithi kunokuphila uyazi ukuthi mawuphila uyazi ukuthi okay nginani yonke impilo enjani ikahle kodwa lokho esikwenzayo ikuphefumula
umnumzana Thabo Ndlovu usebenza endlini yokudlela i-restaurant ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Hillbrow kwele-South Africa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana e-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele. Uhlelo Woza Friday namhla sikhamba lomculi womdumo owe House uBig D Hero ephethe idlalade lakhe lakuqala elile sihloko esithi Nzophapha. UBig udabuka iPlumtree kodwa usebenzela kwele South Africa.
Big D Hero from zero to hero. He do like a zero. Take care of to hero. Hero in the narrow.
Leli lidlalate lika Big D Hero elakuqala njalo lilengoma ezilichumi lasithupha. Nansi linsizwa yakwethu.
Sanibonani ke balandile. Owokuqala ikuzehlisa nangenhlonipho. Big D Hero yilo ke igama lomculo ke lelo. And then igama lokuzalwa ngibizwa ngo Big Boy. Lapho engiphuma khona ngibuya ePlumtree esigabeni saseMalalume.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela yona eyisihloko sedlalade ethi Nzophapha. Ukuhlupheka kwami, njabulo, ifoni yomjolo kanye lande ethi Nyusi Volume. abangathanda ukuthenga umculo wakho bawuthola njani?
Umculo wethu uyatholakala endaweni ezihlukene ku-YouTube, uyatholakala ku-iTunes, uyatholakala ke khona lapho ungena ngokuthi Big D Hero. Then abaye befuna-ke ukuthenga lo mculo noma ukusapota, inombolo abasibamba kizo yilezi ezithi 0658 58 3307 0658 58 3307. Yizinombolo yabangasibamba kuzo kelezi ilizwe esiphila kulo manje, esiphila sila eSouth Africa, yikho lapho esitholakala khona.
Big D Hero again. Asambe tijalivile.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Kubalandeli ngadlulisa ukubonga kakhulu. Yiwa amagama engashiya kubalandeli ngidlulisa ukubonga kakhulu, ngoba yibo abasinikeza amadlabuzane ukuthi siyale siya phambili. Basiqinisa kakhulu abalandeli, beyala besisapota kanjalo. Ngithi ngiyabonga.
Uphuma ke enkundleni uBig D Hero ngale
ukuthi ngisazodlula kulo mhlaba. Simanaze zinyembezi zami, simanaze zimathosi. Mina mantabanga ukuthi ngisazodlula kulo mhlaba. Simanaze zinyembezi zami, simanaze zimathosi. Ilangala ngomso lingizwisa sisi. Ding is
kulumhlaba
love ngomculo ka Big D Hero ephethe idlalade lakhe lakuqala elomculo we The House elesihloko esithi Nzophapha. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Isibhedlela seCouncilor yakoBulawayo seThorngrove sithole isipho samakhabothi okugcinela impahla yezigulane lezibane zamandla elanga wesola. Iningi lisola indlela okuphathwe ngayo umeli weHarare West edalela ePhalamende, uNkosazana Joanna Mamombe, osuswe ngodlame esibhedlela seParktown eselatshwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.